manera kana kamuri Zimbabwe ino studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Nasangana zvakare manheru anhasi uri musi wechina chikumi 3, 2021. Makateerera kustudio 7 nepfinyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kwava nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichitepfenyura ndiri kumba senzira yekuzvidzivirira kuchirwere cheCOVID-19 ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Kunzwikwa kwenyaya iri kupomerwa valuku malava yekuzvidza dare repamusoro iro rakavamanikidza kuenda pamuchandigere kwatanga nhasi. Hurumende inotoresa mhiko vatongi vatanhatu kuti vange vari mudare reSupreme Court. Vanhu vashanu vakafa nezuro manheru mutsaona yakaitika kuMashonaland West. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kunzwikwa kwenyaya iri kupomerwa valuku malava yekuzvidza dare repamusoro iro rakavamanikidza kuenda kumudyandigere kubva musi wachivabvu 15 kwatanga mudare repamusoro nhasi. Asi mumwe mutongi wedare iri achizvibvisa pachikwata chevatongi vari kunzwa nyaya iyi. Thomas Siripasi anotipa nyaya iyi.
Nyaya iyi yanga ichifanira kunzwikwa nechikwata chevatongi vatatu vakapiwa nyaya iyi nemukuru wevatongi vedare repamusoro kuti vanzwe chikumbiro ichi. Asi umwe wevatongi ava vawebsa chinamhora vageza maoko avo panyaya iyi. Izvi zvinotevera chikumbiro chasvitswa kudare negweta ravamusa Kika avo vakasvitsa chikumbiro ichi kudare advocate Tavani Mpofu chekuti vachinamhora vazvibvise munyaya iyi sezvo vakaita musangano nemunyori wemujudicial services commission vaWalter Chikwana nemuvhuro Zvondo Rino ivo vachikwana na vachina mhora vachiziva kuti Judicial Services Commission yakadomwa mumapepa ari pamberi pedare. Mushure mekugeza maoko kwaita vachina mhora panyaya iyi gweta ravamalava advocate Louis Uriri vasvitsawo chikumbiro chekuti nyaya iyi isaenderere mberi nevatongi vaviri. Asi vatongi ava amai Emitsanga naamai Sylvia Chirau Mugomba vatura mutongo wekuti hapana chinovatadza kunzwa nyaya iyi sezvo nyaya dzakadai dzichigara dzichingonzwikwa kana nemutongi mumwe chete. Mukusvitsa chikumbiro kudare chekuti vamalava vanzi vakazvidza dare advocate Mpofu vati vamalava vakazvidza dare nekusatevedzera zvakanga zvaturwa nedare kuti vakanga vasisiri mukuru wevatongi munyika kubva musi wachivabvu 15 pavakasvitsa makore makumi manomwe kubudikidza nekuenda kubasa kwavari kuita ipo paine mutongo wakadai. Vampofu vatiwo mutongo wakaturwa nedare wakanyorwa pasina kupokana nawo sezvo vamalava vasina kuisa mapepa ekupikisa nyaya iyi kudare uye mutongo wakaturwa nedare mutongo usingachinjike kana kuti declarator. As advocate Uriri vati mutongo uyu uri kupikiswa mudare reSupreme Court zvichireva kuti mutongo uyu wakabva wasendekwa parutivi nekukwidzwa kwakaitwa nyaya iyi kudare reSupreme Court vachiti izvi zvinoreva kuti mutongo uyu hauchashande kunze kwakunge nyaya yakakwidzwa kudare repamusorosoro reSupreme Court yaraswa. Gweta regurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi vatembi Nkosi Magwaliba vati mutongo wakaturwa nedare repamusoro hauna zvawakarambidza vamalava kuti vasaite saka nokudaro havanganzi vakazvidza dare. Amai Tsangana amai Chirau Mugomba vati vachatura mutongo wavo panyaya iyi rimwe zuva. Zvichakadai pane vatongi vatanhatu vatoreswa mhiko nhasi kuve vatongi vedare repamusorosoro reSupreme Court vanoti vaGeorge Weshe avo vanga vari mutungamiri wevatongi vedare repamusoro reHigh Court amai Felicitas Chatukuta vasame ukudya vaJoseph Musakwa vaAlphas Chitakunye naamai Hlekane Mwayera. Vatongi ava vatora mhiko pamberi pemutevedzeri wemukuru wevatongi munyika amai Elizabeth Gwaunza pachitiko chaitwa pamalava vasipo munyori mbazi rezvemitemo amai Virginia Mabhiza vati kugadzwa kwaitwa vatongi ava kuchaita kuti nyaya dzikurumidze kufamba mumatare.
Izvi zvakatinakira isusu pakuti tine nyaya dzakawanda dziri kudare reSupreme Court uyezve vatongi vedu vanga vasara vashoma mushure mokunge vamwe vavo vakasimudzirwa vachiiswa kudare guru reConstitutional Court. Saka izvi zvinoreva izvo kuti maoko awanda basa rachaitwa nevanhu vakawanda zvichipawo mukana kuvanhu veZimbabwe wokuti nyaya dzavo dzitongwe nenguva pfupi pasina kunyanya kurebesa nyaya dzisati dzapinda mumatare.
Amai Mabhiza vatiwo kusavepo kwavamalava hakureve kuti vanga vasiri pabasa.
Hongu mukuru wevatongi watinoti Chief Justice vanga vasipo pachirongwa chanhasi asi izvi hazvirevi izvo kuti havaziri pabasa. Varipo pabasa, mutemo unovabvumira kusarudza any senior judge, most senior judge watingati mutevedzeri wavo kuti avabatire basa kana vachinge vasingakwanisi kuvepo panguva inenge ichiitika basa racho. Saka constitution yedu inotova negwaro pasection 185 subsection 2 rinotobvumidza kuti zvinhu zvakadai zviitike. Saka hazvirevi kwete kuti Chief Justice havasi pabasa, vatoripo pabasa uyezve mutemo hauvasungiri kupa chikonzero zvokuti sei vapa mudiki wavo kuti avabatire basa panguva iyoyo.
Asi Advocate Mpofu vaudza dare repamusoro kuti nekusaenda kwavaita pakutora mhiko kwaitwa nevatongi ava nhasi hapana changazvita zvavamalava kutevedzera zvakanga zvaturwa nedare kuti vakange vasisiri mukuru wevatongi munyika. Vatongi vatoreswa mhiko nhasi ava ndo vakatarisirwa kunzwa chikumbiro chakasviswa kudare reSupreme Court nehurumende chekuti mutongo wekuendesa vamalava kumudya ndigere uraswe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndiri Thomas Chiripasi.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti tsika nemagariro evanhu pamwe nezvekushanyirana zvinhu zvakakosha mukubatsira kusimudzira upfumi munyika. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Tachitaura pakuvhura zviri pamutemo, chirongwa cheBulawayo Arts Festival pamwe neCultural Heritage Corridor muCity Hall muguta reBulawayo nhasi, vaMnangagwa vati hurumende yavo ine donzvo rekusimudzira zvemitambo, tsika nemagariro pamwe nezvekushanyirana senzira yekuedza kuti munyika muve nemabasa akawanda. Vati tsika nemagariro evanhu hazvingobatsiri chete mukuti vanhu vachengetedze tsika nehunhu hwavo, asi kuti zvinogona kubatsira mukusimudzira upfumi hwenyika.
The development of the creative and cultural industries as well as domestic tourism remains a collective responsibility for us all, government stakeholders and the private sector. Culture is an important pillar for sustainable socio-economic development.
VaMnangagwa avo vawana mukana wekushanyira nzvimbo dzakasiyana siyana vati vafara zvikuru kuwana mukana wekuve pachiitiko ichi vachiti guta reBulawayo rinokodzera kuve iro rinove nechirongwa chakadai sezvo riri iro guta rine mukurumbira munyaya dzezvemitambo pamwe netsika nemagariro evanhu. Vatiwo muguta reBulawayo mune vanhu vemarudzi akasiyana siyana vanogarisana pamwe chete zvakanaka. Vati hurumende yavo iri kutora danho rekubvisa mutero wevalue added tax kumabhizinisi ane chekuita nezvekushanyirana kusanganisira vane dzimba dzekurara senzira yekukurudzira veruzhinji munyika kuti vashanyire nzvimbo dzakasiyana siyana vasingachemichemi nezvemitengo inodhura. VaMnangagwa vakurudzirawo veruzhinji kuti varambe vachitevedzera zvinokurudzirwa nenyanzvi dzezveutano pakudzivirira chirwere checovid-19 sezvo chichiri kuramba chichitekeshera.
I urge the nation to continue adhering to the World Health Organization guidelines and protocols. During the course of the month, we will be receiving more vaccine doses. The city of Bulawayo is set to host major economic activities, and I urge all those who are eligible to get vaccinated to ensure that the province attains herd immunity.
Mumwe anoita zvemitambo uye ariwo mutapi wenhau Emmanuel Ngomo ati anotsigira donzvo rehurumende rekuedza kusimudzira zvetsika nemitambo achiti nyika dzakabudirira dzinowana mari yakawanda kubva kuzvinhu izvi.
Kune dzimwe nyika mapolicies mitemo yakawanda iripo inosungira hurumende kuti inge ichiisa mari yakawanda mumaindustries iwayaya. Izvi hazvingobatsiri ma artists asi zvinobatsira iyo hurumende kuti iwane revenue yakati wande saka zvakakosha kuti zvisangoperera pakutaura
chirongwa cheLayo Arts Festival chakatanga kuitwa gore rapera senzira yekuedza kusimudzira mabasa ezvetsika nemitambo chirongwa chegore rino chakatanga nemusi wechipiri uye chiri kupera nemusi wemugovera ndakamirira Studio 7 muLayo ndine kudzana musengi.
Vanhu vashanu kusanganisira mudzimai akazvitakura vakafane zuro manheru mutsaona yakaitika paBuffalo Downs kuMashonaland West. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vashanu ava vainge vachibva kuchipatara chemukaroi vari mumotokari inotakura varwere vachienda kuchipatara chikuru chemuchinhoi sezvo vaviri vavo vanga varwarisa. Vanhu vana vanoti muchikayiro wemotokari inotakura varwere mukoti nevarwere vaviri vakafira panzvimbo yakaitika tsaona iyi. Asi mudzimai ainge akazvitakura akazofa ave kuendeswa kuHarare kunorapwa maronda ekukuvara. Zvinonzi motokari inotakura varwere yakabonderana negonyeti. Mutauriri wemapurisa munyika Assistant Commissioner Ponyati vabvuma kuti chokwadi kuti vanhu vafa vave vashanu. Asi vati havasati vave kuzivisa veruzhinji mazita evanhu vafa sezvo hama dzavo dzepedyo dzisati dzaziviswa. Mune imwe yenyaya kanzuro yechinhoi inoti iri kushushikana zvikuru nekuparadzwa kuri kuitwa midziyo nezvivakwa zvekanzuro izvo zviri kuita kuti kanzuro irasikirwe nezviuru zvemadhora. Mutauriri wekanzuro vatichawana mulauzi vakaudza vatori venhau marume zuro kuti vamwe vanhu vari kuboora pombi dzemvura kuti vawane mvura vasingabhadhare. Asi vakati chave kunyanya kuvanetsa ndechekuti vamwe vagari vave kuboora pombi dzinofambisa tsvina vachitora mvura yacho kudiridzisa magadheni avo izvo zvinokonzeresa zvirwere.
Aidha vanokanda matombo kuti aputike kana kuti vanoitai kutsemura. Izvi zvinokonzera kuti siwe chiya inge ichida ichienda muzvinda zvavo zvavanenge vachirima mutau. Saka tiri kuona riri dambudziko rakanyanyisa.
Vamulauzi vakati kanzuro yavo yave kudzidzisa vagari kukosha kwekuraswa kwetsvina zvakanaka senzira yekuderedza dambudziko rekuparadzwa kwepombi dzetsvina.
Matanho atiri kutora ndeyekuti tiri kuedza kugadzirisa mavanenge vatema muya asi tiri kudzidzisa vanhu kuti kwete ngatiregerei kukanganisa infrastructure yedu nekuda kwekuti tinoda kuita kurima kunongobatsira vanhu vashomanene.
Mumiriri wechinhoi muparamende Dr. Peter Matarutse vanoti dambudziko rekuputika kwepombi dzetsvina rinowedzera zvirwere zvemanyoka muguta. Dr. Matarutse vanoti kanzuro inofanirwa kutaura kubazi rinoona nezvematunhu kuitira kuti riyamurwe nehurumende. Kanzuro inoti iri kurasikirwa nemari yemunyika inodarika mazana mapfumbamwe zviuru zvemadhora emunyika iyo inogona kunge ichishandiswa pakuchenesa mvura kunodama miriyoni maviri emadhora emunyika mwedzi wega wega. Kanzuro iyi inoti iri kugara yakabirwa matransforma emvura ayo anodhura zvikuru. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi ndini Nunurai Jena.
Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti hapana munhu akafa nechirwere cheCovid-19 muZimbabwe nezuro wakare. Izvo zvakasiya vanhu vafa nechirwere ichi vachiri pachiuru chimwe chete nemazana mashanu nemakumi mapfumbamwe nevapfumbamwe kana kuti 1599. Vanhu makumi matatu nevatatu vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro wakare. Izvo zvakasvika uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 muZimbabwe pazviuru makumi matatu nezvipfumbamwe zvine makumi matatu nemumwe kana kuti 39,031. Vapora munyika vari pazviuru makumi matatu nezvitanhatu zvine mazana matanhatu ane makumi matanhatu nemumwe kana kuti 36,661. kushika mukupera kwezuva nezuro vanhu vakanga vabaiwa nhomba yekudzivirira COVID-19 muZimbabwe vanga vave zviuru mazana matana tune makumi masere nezviviri nemazana maviri ane makumi mana nevaviri kana kuti 682,242. Hurumende inoti ine hurongwa hwekubaya vanhu nhomba yeCOVID-19 vanosvika mamiriyoni gumi kuitira kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira munyika. Yashika nguye kuti timbozwa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vakuru muNigeria vava kuti vadzidzi 136 vakapambwa nemusi wesvondo pachikoro chechitendero cheIslam mudunhu reNiger. Asi hurumende yakambenge yati vadzidzi 200 ndo vainge vapambwa. Mapurisa akawanda akaungana nezuro manheru muguta reWilmington mudunhu reDelaware muAmerica zvichitevera kupfurwa kwemapurisa matatu ayo akanga aenda kunobatsira mushure mekukumbirwa kuita izvi. Vechidiki musarudzo kunonzi kwakakosha zvikuru munyika dzose dzinenge dzichiita sarudzo sezvo kazhinji kacho bato rinenge riine rutsigiro rwevechidiki rwakawanda richikwanisa kukunda mumatunhu akawanda. Asi dambudziko guru rinonziwo riri pakuti vechidiki ava vanyorese kuvhota kuitira kuti vazokwanisa kuvhotera mapato avo avanoda. Vakawanda vanonzi vanofunga nezvesarudzo vachitarisa zuva rekuvhota. Asi vachikanganwa kuti kune gadziriro dzinoitwa dzakafanana nekunyoresa kuvhota zuva resarudzo richati rasvika. Vemapato ezvematongerwo enyika, masangano akazvimirira pamwe nevanhuwo zvavo vari kukurudzira vechidiki kuti vatotanga kunyoresa kuvhota kunyange hazvo sarudzo dzichiri makore maviri kuti dzizoitwa. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mukuru wePlatform for Youth and Community Development vaClaris Maduku pamwe nemumwe wevechidiki vebato rezano PF vaArchford Gowuriro ava neyanyozivikanwa nerekuti tiri musango hwenje. Totanga nekunzwa kubva kuna vaMaduku kuti vari kufambisa sei basa rekukurudzira vechidiki kuti vanyorese kuvhota.
Ndati isusu vechidiki tinotarisira kuti nyika ienderere mberi kuisa budiriro panyaya dzekutsa ruzhinji nyaya dzedemokirasi kunge vanhu vachikwanisa kunovhota. Asi kuti vanhu vakwanise kuvhota mitemo isu tinofanira kunge wakarejesa kuvhota kubvira Zimbabwe yawana kuzvitonga. Chimwe chezvinhu zviri pamusorosoro panhongonya ndekwetiri vanhu vari independent kunge tichikwanisa kuvhota, zvekuti munhu kana achipuwa ruremekedzo rwekuti icitizen mugari wenyika kunge achikwanisa kuvhota. Saka tinozviona zviri zvinhu zvinokosha kuti maZimbabweans akwanisa kunovhota. Tiri munyaya dzekuvhota dzizvo tinoziva zvakare kuti vamwewo vanenge vakambovhota vachivhotazve vane kakuneta kavanenge vaita, uyewo vamwe vacho vakwegura zvekuti vanenge vakuti aiwa zvino zvatotibatsira. Asi tinoona kuti vechidiki kunyanya vanotanga kufunga kwekutanga vachinge vasvika makore 8 kusvika pa35 ndo vatakanya kutarisira kuti ndo vanoita kuti budiriro iendere mberi. Saka ndovatakanya kunanga maprograms edu evota registration.
Regai tizwe kuna mukoma Guriro. Munoti vaGuriro nenyaya yekurudzira yekuti vanhu vaende kunonyoresa kuvhota nemashoko ataurwa navaMaduku?
Tinoti mashoko ataurwa navaMaduku akaisonaka zvakai, ende isusu sebato rezano PF tinotokurudzira vanhu kuti varejiste kuvhota. Takatarisana nechinangwa chedu chekuda 7 million votes. 7 million votes hadziwanikwe kana vanhu vasina kuvhota. Saka isusu sebato rezano PF tinotokurudzira vanhu veshari vanyuwani vava vachine mukaka pamhino vari kukwanisa makore kuti vange vachirejista kuti vavhote kauke kutanga, ndo vanhu vati kutokurudzira izvozvi kuti ngavanovhota. Nevamwe vakavhota kumasuroko ngavacheke mazita avo kuti arime here muvoters roll. Inini rangu ndakatoricheka, panotori nelingi iripo yekuzeki inotoratidza kuti iwo unocheka zita rako kuna kuti wakarejista kuvhota here. Saka isu sezano PF tichida 7 million votes dzatiri kuda hadzingodonhe mudenga, hadzisi kuti dzinenge dzichizobva kupi, dzinotobva pavanhu vari kuvhota. Saka isu tinotokurudzira vanhu kuti shuwa vanhu ngavarejiste vavhote.
Vama juku, nyayiru ya nyuchemwa nevano nde nyuchemwe sarudzo kuwandu kwa kwae wa mwano ti asubatile utendo kutunyori sako vota kana nyuchemwe sarudzo isi na kuwandu kwa. Inyayiru ya reza muru kusanga anazi pa muru kufamba mchikuru zira wano kukunyori sako vota.
Tingati muzabu mnuma isi nyayi chai kutawa na nyayi ya sarudzo. Isuse masangana kashubile gandino sarudzi mkoma tizi msangu waluta wa nyayi ya kuti zanu pfm tari sarama vota za shuka sete miyo njuku unamangu mapato. Kawanda wanda mnyika harikutari silao shikamu swa kutikuti tutakuti harikuti chenera kutikuti kana harikuti zana wasingi wawanda paringe pane makuikuti suda kuti muna harikuno vota harikuno jisa kufota ange ari muna atino tisu citizen neva kawanda wanenge wango tika kufota kwa hu awana sume cha wano ziwa kwenzeke kuno kanda vota hau saka jivita kuti patmenge tichi gaziri la suda kuti chenge tine shikamu cha atino tivota
Chidiki vezano PF Ashford Guriro vanoya nyuzika nwanere kuti tiri musango wenje vari parunare muHarare manzwo zvakare kubva kumukuru weplatform for youth and community development vaClaris Maduku vari parunare zvakare ne Studio 7. Mutevedzeri wemutungamiri webato rinopikisa MDC Alliance vatenda eviti vanoti mutemo wechimbi chimbi wakadzikwa wekutara mitengo yezvinhu munongedzwe kuti hurumende yatadza kugadzirisa nyaya dzezveupfumi. Mashoko aya anopesana nezviri kutaurwa negurukotaro zvemari muzvinafundo Mutuli Ncube avo vakaudza vanoita zvekushanyirwa kwenyika svondo rapera kuti upfumi hwagadzikana uye mutemo uyu unobatsira kusimbaradza upfumi. Svondo rapera hurumende yakadzika mutemo wechimbi chimbi kana kuti Presidential Powers, Temporary Measures, Financial Laws, Amendment, Regulations 127 of 2021 unosungira vemabhizimusi vose kuti vatengese zvinhu nemutengo wedhora rekuAmerica wepamusika weReserve Bank Foreign Currency Auction kwete wepamusika wemukoto. Vabiti vanoti vanowirirana neve Zimbabwe Lawyers for Human Rights vakakwira kudarire pamusoro nezuro vachipikisa mutemo mutsva uyu vachiti unotyora bumbiro remitemo. Ngatidzwe hurukuro yaitwa navabiti na Blessing Zulu Studio 7.
Zvokutonga nyaya dzemari nenyaya dzeupfumi hazvidi mbabvu. Izvavakuita zvembabvu izvi kurakidza kuti kudzurira kwavakaisa mari yemunomu, the reintroduction of the Zimbabwean dollar, kwakoniwa. Kwakoniwa nekuti parewo market rate yezim dollar to the US pa black market iri kuramba ichingokwira iko zvino yatova kuma 140 yatova kuma 150 zvoreva kuti kana ivo vachitaura kuti economy yakuita stability vanenge vachireva nhema dzakaimbwa na mukoma XQ baba put it economy yakawondomoka maprices ari kukwira tadzoka muhyper inflation mode vana havana mabasa mishonga haiko kuzvipatara huko.
Mutemo uyu uchakonzera matambudziko akaita sei semaonereni?
Tichaona zvinhu zvichikwira zvichidhabla immediately ende tatozviona izvozvo zvikatarisa kudhura kwakuita simendi, kudhura kwakuita shuga, kudhura kwakuita zvinhu zvinoshandiswa nevanhu zvabva zvakwira, kudhura kwakuita chingwa chaiko, kudhura kwakuita mafuta. Zvinhu izvozvo zvichashaika futi ende zvoreva kuti vanhu vanenge vakuenda kusouth africa, kubotswana, kuzambia, kumozambique vachinotenga. Zvoreva kuti vazhinji vachafa nenzara. So the first impact of SI 127 is to cause a huge inflation spike. Second impact of 127 icha increase humuri
munorere apa.
So muchaona ivo vezanu PF vachiita humuri vachahamba vakabatira pa US dollars. Mukaenda kuma garage avo kana ari magaraji ana zuva ana sekunda nanhasi unokutaura kuno kwandiri kuita ari kutocharge price in my US dollars. So there will be an economy yevarombo inoshandisirwa US dollar at 1:82 kozoya economy yezvigarananda where the US dollar will operate but in an open market rate yayo. Chekupesira chanda kutaura ndechekutaneta nokutongwa nema presidential decrees asingaende kuparliament. So chimutemo chinonzi Presidential Temporary Measures Act chinofanira kukanzurwa.
Mutevedzeri wemutungamiri webato rinopikisa reMGC Alliance vatendai biti vachitaura vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Koma simba yekuti mutungamiri wenyika adzike mitemo zvechimbi chimbi pasina kuenda kudare reparamende unoshanda sei chaizvo? Blessing Zulu Studio 7 abata gweta vatinomudai shechinyoka avanombomirira mutungamiri wenyika vaemason munangagwa uye vasarudzwawo nhasi kuvasachigara webhodh repetro trade rinoona nezvemafuta edzimotokari.
Munyika dzose pasi rose kune mutemo wakafanana nepresidential powers yomuno. Zvinogona kupuwa masita akasiyana. Ndofunga vanhu vazhinji vakahwa pakapinda vaJoe Biden president kuAmerica kuchii vari kunosaina anoima executive orders. Ndo zvazvinoreva izvozvi. VokuAmerica vanondoti paanopinda paya unonosaina anosvika chero 20 musi wokutanga nokuti pane zvimwe zvinhu zvinenge zvichida kuti zvigadzirisiwe nokukurumidza.
Asi kana vamwe vanoti ndo basa kare paramende vachinyoka.
Vanhu vazhinji havazivi kuti kuparamendi kachida kupasisa mutemo. Zvinonzi zvinotanga zvamboinda muvanhu tichiita inoi consultation tichivabvunza kuita mazuva 90, kunofanira mazuva 90 imwe mitemo inonzi mazuva 90 isati yasvika pakuti yasvika pedo nokusainiwa naPresident. Saka zvimwe zvinhu pamwe zvinenge zvichida kuitwa nechimbi chimbi. Zvinhu zvakaita saizvozvo ndo zvinozoda mapresidential powers. Saka kana zvashandisiwa mapresidential powers aya hazvirevi kuti munhu wose usingaafariri unobvumirwa kuenda kukoti unosvika unoti handiafariri zvaitika izvi, handiafariri zvonzi haisaka zvasingafaniri kuitika. Chazvinoreva ndechekuti kana mukava vanhu vachitoda kuenda kukoti, nyaya ndakambotaura pane takambotaura pano pachirongwa chino kuti vanhu vari kungochinja political arena, ground repolitics, vachiribisa kuparliament, vachiribisa kumaelections, vachinoripinza mukoti.
Mungatsanangura zvizerera
nyaya dzamunova kuchidzapinda mukoti idzi dziri kungopinzwa nokuti vanhu vari kuda kuchinja political arena kuti chimurenga chepolitics chomuno muZimbabwe chiitigwe mumakoti kuitira kuti vanovafarira vavone kuti ya kuri kugwiwa. Dai vaida kuchinja mapresidential powers kuparlamenti variko, ndokwavanofanira kuenda vonotaura ikoko kuti hai iyi mitemo iyi hasi zvatakapasisa muno zvaitiwa naPresident uyu.
Gweta vatinomudai shechinyoka uye vachimbomirira mutungamiri wenyika vaemason munangagwa kumatare dzimhosva vachitaura vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Muchirongwa cheWomen's Round Table na8pm tiri kutarisa nyaya dzinobata vanhukadzi muupenyu hwavo zvikuru munguva ino yechirwere checovid-19. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzanhasi. Kunzwikwa kwenyaya iri kupomerwa valukumalava ekuzvidza dare repamusoro iro rakavamanikidza kuenda pamudyandigere kwatanga nhasi. Hurumende inotorisa mhiko vatongi vatanhatu kuti vange vari mudare Supreme Court. Vanhu vashanu vakafa nezuro manheru mutsaona yakaitika kumashanaland west. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu paWWW.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.